Yeah,
gadziriswa sei apa vamasaraure?
Isu takaudza maticha mamembers edu kuti kana zvinhu zvichida kuti mumake maexaminations chidimanda yefresh contract. The contract inoratidza kuti mari yamuchatambiswa imari uye ichabhadharwa rini, kuti anobasa rekuisa sefiti pabasa ndiwe mumake kana kuti employer. Zvinoratidza kana contract iyoyo yaburitsa pachena kuti ibasa rezvinhu zvake vanhu vozoenda havo kunomaka. Saka contract yavo kana isina kurevhaiswa kukurudzira maticha kuti asaende kunomaka kusvika pane fresh contract inodefina marose chiratidza muripo unokwanisa kupiwa vanhu nenguva.
Tinoona kuti varayiridzi vakanyoresa bvunzo dzaakumakwa idzodzi. Pakaita here dambudziko rimwe chete rekunzi vange vachiburitsa magwaro ecovid-19? Chii chashanduka?
Hapana chaiburiswa, vanhu vaingoshanda vasingatobhadharwe painvigilation yacho. Vaingoshanda vari exposed kucovid, vamwe vakatofa nevamwe vatakaviga vachishandira nyika. Changochinja chete inyaya yeunhubu urikuitwa nevari kumusoro kwezimuseki, vanotori nepfungwa dzekuti vashandi imhuka. Kana vanhu vakanga vagarisa mumahofisi akakwirira ane mhepo dzinofetera, vanokurumidza kukanganwa kuti munhu ende vashandi ndo varitoita kuti masamarishoni acho amafe. Zvimutemo zvavanenge vakungokanda, zvimwe vanenge vazvierenga mubhuku, zvimwe vaziswa panews, asi vasikazvisapoti nekuti mutemo wegaga unoda kusapotwa, especially kana pari pamalabor relations. Employer anenge aine basa hombe nekuti ndiye ane basa rinoda kuti riitwe.
Imiwo hamusi kuonawo here kuti zvinhu zvashanduka padenda recovid-19 zvokuti panogona kunge pachitorwa matanho iwaya ekuratidza kuti munhu haana covid-19?
Dambudziko ratinaro nderekuti kana kuri kutestwa ndiani ari kubhadhara mari yekutestwa? Isu tiri kungoti zimuseki kana ita kuti vanhu vatestwe ngaibhadhare mari kumaservice providers, voungana pamacenders, vanhu vomira kiu vasati vaakomodhetwa, vasati vapiwa chii, kana kuti munzi munoenda kwakati unotestwa, kana usina kuwana certificate kwauri ikoko takapa service provider anonzi ngana, endai munotestwa mozouya kubasa maane certificate. Chatiri kuramba chete ndechekuti bhegeni iyoyo yekuti pabasa pange pari sekiwa, pari sefu, idzorerwe kumushandi, mushandi agara asiri kubhadharwa, ndopega patiri kuramba.